wanoda kuvhundutsira vanhu vasingabvumirani nezvaunotaura. Twitter isocial media yevanhu wese, saka ivo vanoishandisa kutumira manyepo avanoita zvinhu zvakawanda chaizvo. Pane manje pfungwa yekuti dai zita ravo Twitter yavo ibviswe ngekuti vari kutozonyanyisisa kunyepa. Zvimwe zvinhu zvacho zvavari kunyepa zviri kushungurudza vanhu vakawanda chaizvo. Manje mutungamiri weTwitter ati havakwanisi bakuibvisa. Chikonzero ndechekuti wakamboibvisa gore rakapera, wakathreatenwa Trump nemasupporters vanothreatena violence. Saka ndofunga anotya zvaangazoitwa chaizvo nemasupporters aTrump. Saka akazouya nepfungwa dzekuti anoregera Trump aende neTwitter yavo, asi pavanenge vanyepa vanoisa inonzi link, enda kulinki unozoona zvechokwadi.
Izvi zvinogona kuitwa vanhu vakasiyana siyana here kana kuti izvi zvavakungoitwa vaTrump basi?
Zvinogona kuitwa vanhu vakasiyana siyana, asi zvavaTrump zvavanyanyisisa chaizvo. Yes, Twitter nemama social media anogona, in fact ndozvo ari kukurukudzwa kuti waite waiongorore chaizvo mamessages aya, especially panyaya yenhingirike yeCOVID-19 virus. Pari kuya mashoko mamwe anonyepa nevhairasi iyi. Saka masocial media zvino wakuisa inonzi fact check, ndezvokuti kana waverenga zvanyorwa zvacho unopuwa link yekuti chienda kulink yakati paunozoona chokwadi chacho. Kumwe kunyepa kwavo kuri kushungurudza vanhu, kumwe ndokunyepa kukukanganisa vanhu. Saka inew method yejournalism, in fact haasi masocial media ega, asi neweredio newetelevision, wari kunzi ongororai chaizvo zvamuno broadcasta izvi zvinotaurwa nevakurawo. Kana zvisiri zvechokwadi, chitaurirai vateereri kuti chokwadi chiri papi. Saka tirikuona kunana CNN, kunana MSNBC kuti ndozvava kutangisa kuita inonzi fact checking journalism.
Ndavana kuti vaTrump havana kufara nezvaitwa neTwitter izvi. Vakachichidzira Twitter. VaTrump vanogona kuvhara kambani yeTwitter here kana kambani zvayo?
Havazvigone ba. Vanongotaura zvinongobuda musoro mavo. Havana basimba racho. Majournalists nemanews media vanochengetedzwa, vakaprotectwa neinonzi First Amendment. Wakapa inonzi executive order yekuvhara masocial media iwayo. Masocial media acho akaenda kukoti. Makoti wanotaura vaTrump kuti maita zvinhu zvisiri pamurawo. Hawana basimba iroro.
Muchiri ipapo Professor Mukasa, regai ndimbodzokera panyaya yesocial media. Tinoona simba rainaro kuti rakaenzana nemakambani emapepanhau nemakambani enhefenyuro makuru akasiyana-siyana. Ingabatwa sei social media kana tichienzanisa nemakambani emapepanhau nenhefenyuro?
Zvinonetsa chaizvo. Mutungamiri weFacebook anonzi Mark Zuckerberg akambounzwa kuCongress achibvunzwa kuti pane Congress chaingaite here, Congress inokwanisa here kuya nemitemo inocontrola masocial media, asi hapana zvakambobuda ngekuti simba reFirst Amendment ka rinenge bhebhura chairo, rakaoma zvekuti masocial media nemanewspapers ese akachengetedzwa pamutemo weFirst Amendment. Hapana chingatomboitwa ngekuti munyika muno mune inonzi marketplace of ideas, ndokuti regera munhu ane zvaada kutaura ataure. Kana usingabvumirane nezvataurwa nemumwe munhu, iwe chitaura zvako, then vanhu pavanenge vachiteerera vanoona zvanyepwa nezvataurwa nanhingi nanhingi, wozotaura iwo pachavo kuti chokwadi chiri papi.